Pano mugira utaura taura nesango moyo mao anesha. Oh anesha.